Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 27 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 119 nevapfumbamwe 179. Eco Cash inodzikisa uwandu hwemari inoshandiswa pazuva. Mabishop ekereke Anglican anobudisa gwaro achitsigira gwaro rakanyorwa neZimbabwe Catholic Kambani ye Econet kuburikidza nebandiko rayo re EcoCash yazivisa nechitatu kuti vose vanoshandisa homwe yokufambisa mari EcoCash iyi vave kungobvumidzwa kushandisa mari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora emunyika pazuva kutanga nezuro waikare. Kambani iyi yakabudisa gwaro raizivisa vanoshandisa EcoCash kuti mari iyi inenge ichibviswa pane chose chinenge chabhadharwa, kusanganisira kuendesa mari kumabhanga, kutumira mari kune vamwe, kana chero kungave kutenga airtime chaiyo. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko eEconet Vafungai Mandivei vakati ichokwadi kuti kambani yavo yakabudisa mashoko aya asi havana kukwanisa kutaura zvizhinji sezvo vakange vari mumusangano. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni danho iri riri pfungwa yeEcoCash asi kuti zvinobva muurongwa hwemashandisiro emari hwakaparurwa zvondo rapera navagavhuna vebhanga guru renyika Dr. John Mangudla, uhwo vanoti ndihwo hwakatara mari inofanirwa kufambiswa chishandiswa EcoCash. Asi vakuchera vanoti danho rekudzikisa mari inobvumidzwa pazuva richatambudza vanhu zvikuru varimi avo vatotanga kutenga zvikwanisiro zvokugadzirira mwaka mutsva wekurima. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti Econet kubudikidza neEcoCash vazivisa kuti vakubvumidza vanhu kuti vange vachishandisa $5,000 pazuva. Harisi danho kana kuti haisi pfungwa yeEcoCash, ipfungwa yakauya nagavhena weReserve Bank vaMangudla mumonetary policy yavo yevhiki rapera yakabuda muzvechishanu. Saka ava veEcoCash vangotedzawo mutemo sokuturwa kwavakaitwa navamangudya ndozvakonzera kuti vange vachiunza danho iroro. Harisi danho ravara vakagadzira ivo kana kuti vanga vakafunga, nekuti ndinorangarira pavakapedzisira munhu waikwanisa kufambisa mari yaiita 20 kana 25,000 pazuva. Saka vanzi vaderedze nagavhena weReserve Bank kubudikidza nezvakaturwa mumonetary policy musi wechishanu chevhiki yapera.
Zvii zvamungati zvakanakira urongwa uhu kana kuipira urongwa uhu?
Urongwa pawakanakira ndingangoti ndepe kuti vanhu vanga vachiita zvekutenga nekutengesa mari zvisiri pamutemo vanenge vasingachakwanisi kunyatsokuita izvi vakasununguka kubudikidza nekuti mari yachona yava kukwanisa kutenderedza ishoma. Kune vamwe vanga vakutoita zvekutengesa kana cash vachishandisa nzira idzodzo dzana eco cash. Ndopazvinenge zvakanakira kuti vanhu vanenge vakukwanisawo kuchengetedzwa kubva kunhubu nen'an'a idzi. Asi takatarisa kukwira kwemitengo yezvinhu muno munyika, urongwa uhu hunokwanisa kusazonyatsa kufamba zvakanaka nekuti dzimwe nguva zvinhu zvaungada kutenga nekuda kutumirawo vamwe mari nekuda kubhadharawo zvinhu zvakaita semagetsi nemvura zvinokwanisa kudarika 5,000. Ngatipe mifananidzo yavarimi vachada kutenga mafetiraiza, magejo namamwewo mainputs, ingava mishonga nembeu. Tinoziva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvine mitengo yakakwira zvikuru zvekuti murimi anenge akumanikidzwa kuti adzokere kuchitoro kaviri katatu kana asingagari padhuze neguta zvaakureva kuti akubuda mari yakawanda.
Ivo vanhu vanga vachishandisa ecocash iyoyi havagone here kungoshandura voenda kunoshandisa mabhanga?
Vanhu vazhinji vanga vasina mabhengi accounts, kwete nekuda kwekuti havadi kuva nawo, asi mabhengi taona anga achivhara mabhuranchi gore rineri vanga vachidzikisa mashandiro avanga vachiita munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka kufambiswa kwemari kuchava nedambudziko rakakura zvikuru nekuti mabhenga haasati akwanisa kuti apinde mumukaha iwowo wagadzirwa nereserve bank kubudikidza nedirective yawo. Saka zvichareva kuti vanhu vakawanda vachaita matambudziko ekuti vanenge vasina mabhenga account uye zvinhu zvavanenge vada kutenga zvinenge zvichidarika mari yavanowana. Saka potsi napotsi tichawana vanhu vanenge vakuda kuti vabhadharise vanhu kushandisa maaccounts avo nekuti ndo yega nzira inenge yakukwanisa kuitira kuti vanhu vadini vange vachikwanisa kutenga zvakasununguka. Saka maonero angu inini dai mari yatisimudzwei kuitirawo kuti vanhu vange vachitenga zvakasununguka.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo ye National Executive ye MDC Alliance va Patterson Dzamara avo vakashaya muHarare nezuro nechirwere chegomarara vari kutarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kwamutoko mangwana. VaDzamara vaizikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu zvikuru kubva zvakatsakatika mukoma wavo Itai Dzamara musi wa9 Gurume 2015. Vanhu vakawanda munyika vakanyora pamadande mutande avo akaita seFacebook neTwitter vachiratidza kurwadziwa kwavo nerufu urwu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri womutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shwatwayo.
Pari zvino vanhu vakaungana kuGlenview 7 panamba 11640.
Ko, urongo hwanhasi hwakamira sei?
10 AM tiri kutarisira kuti mutumbi waDr Dzamara uchatakurwa kuenda kumba ukoko kuGlenview. Paurongwa hwatapiwa nemhuri yekwaDzamara hunotiratidza kuti around 11 to 12 pachaita farewell service ukoko kumba kuGlenview. Zvichitarisirwazve zvakare kuti nenguva dza1 masikati kana zvinhu zvese zvikafamba zvakanaka mutumbi waDr Dzamara uchatakurwa kuenda kumusha kwaMutoko kwatiri kutarisira kuti ndokwaucharadzikwa muzuva rinotevera. Saka vamhuri yeZimbabwe yese iri kuchema gamba, mhuri yeZimbabwe yese iri kuchema upenyu kurasikirwa kwataita neupenyu hwegamba redu Dr Patterson Dzamara.
Mukushanda nawo kwemakore akati wandei, mungati ainge ari munhu akaita se
Dr Dzamara? Vanga vari munhu anga akati shingei, vanga vari munhu anotenda muzvinhu zvaanofunga kuti ndo zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Munhu anga ane ushingi nekukwanisa kushingisa vamwe. Munotarisa vanga vari doctor kwete majekiseni but doctor wekuvhura mabhuku kudzidza zvakati wandei. Vakazvarwa 1986 zvichiratidza kuti vakatanga kunyatsoita shungu chaifu chaizvo vachinyatsoita zvemabhuku kusimudzira upenyu hwavo. Izvi vaizviita futi kune vamwe kukurudzira vechidiki vazhinji kubato redu, kukurudzira vechidiki even muZimbabwe kuti vadzidze vanzvere vaverenge kuita kuti tinge tine mayutsi kana kuti vechidiki vane ruzivo nezvatinenge tichiita. Vadzamara vangari munhu aishandika naye zvakanyanya.
Mungapa here muenzaniso apa?
Kana tichiita mabasa edu munozova mabasa edu epolitics, tine zvinhu zvakawanda zvatosangana nazvo, asi vaibatira pamwe chete nevamwe kuti zvinhu zvifambe kunyange umwe munhu akapinda padambudziko. Munoziva isusu tine masocial democrats, one of the key fundamental value yedu issue yesolidarity. Vaibatira pamwe chete nevamwe pane zvinhu zvekuti kana umwe arwara nedambudziko munoziva vanhu vakawanda vanorohwa, vanhu vakawanda vanosungwa nezanupf. Asi nyaya solidarity vadzamara vaibatira pamwe chete nevamwe kuti zvinhu zvifambe. Tinoona vadzamara vanga vari munhu anokwanisa kushanda nemunhu wese weeji yese, yekuti munoona vakapuwa chigaro chekuva munational executive yemain wing vari chiri mukomana wechidiki.
Izvi zvakakosha zvakadii?
Kashoma kuwana uchiri muage yekuyutsi pasi pemakore 35 years anopinda mudare guru renational executive, mune vanhu vakuru vakwegura vakati wandei vanenge majena murebvu nemadzimai ati kurei, asi vadzamara vakawanika vari mudare iro guru chiroti vanga varatidza kuti vane maturity mukushepa discourse yenyika.
Sei muchidaro?
Nekuti munational executive ndo munotaurwa kuti nyika inotungamirwa sei, zvizvofana famba sei. Saka munhu wanga akwanisa kuti leadership yanga ane confidence navo, nekuti vanga vari munhu aratidza kuti munhu ayaruka pakuitwa kwezvinhu nekupa gwara renyika, gwara remusangano. Saka vadzamara anga ari munhu wekuti aishandika naye nevanhu vese. Ini pachangu ndaiwira navo vadzamara, kutanga kuna dzamara itai chaye chaye, you know. So vanga vari vanhu wekuti vanhu vanoda vanhu, kushanda nevanhu, kusumudzira vanhu nekuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Pawadai vaikutsvaga leadership zvakamira sei, tofamba sei, totaurirana kuti akomana, let's move like this, tichiita zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, chiedza chive munyika.
Mutevedzeri womutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hatshwayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remabishop ekereke yeAnglican reAnglican Council of Zimbabwe rakabudisa gwaro richitsigira gwaro rakabudiswa zvonda rapfuura nesangano remabishop eCatholic reZimbabwe Catholic Bishops Conference rakange richishora hurumende richiti kodzero dzevanhu dziri kuchorwa uye vanhu vari kumbunyikidzwa zvikuru. Hurumende yakapindura ichiramba mashoko aya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vemakereke vanoda kuita zvematongerwo enyika vanogona kuumba bato ravo vagokwikwidzavo musarudzo. Anglican Council of Zimbabwe inoti inotsigira nokubvumirana nemashoko akataurwa namabishop eCatholic. Tabata Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti vatiudze maonero avo pamusoro peukama hwemakereke nehurumende uye kana zvakanaka kuti vemakereke vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Makereke anotisiyanei nokuti toziva kuti kune mamwe makereke akataurawo vhikira rakapera vachiti havavu havabvumirani nezvakataurwa nekereke remacatholic. Chiri kwete chekuti kana wakamira pamberi pekereke uri muparidzi, uri kuparidzira vanhu vana vakasiyana vanobva kumapato akasiyana, vamwe ndeveMDC, vamwe ndeveZANU, vamwe ndevePDF, vamwe ava havana kwauka vakatsigira. Saka zvinotinetsei kuti shoko racho kana rakanangana nokutsoropodza hurumende ringe richitaurwa iri mharidzo musangano. Asi kana muri kunze kwesangano, kereke ragara basa rekereke nderekunyatsotarisisa richiona kuti vanhu vari kubatwa sei, nokuti Bhaibheri rakanyatsotsanangurawo madindi akatotaura kuti aiwa vanhu vakadzvinyirirwa, chirikadzi nevana vasina vabereki ngava protect ngava chengetedzwe saka kana kereke ichiona vanhu vachidzvinyirirwa vachichema chema vachitambura zvinotokanganisawo chikereke nekuti vanhu havazokwanisi kupawo mupiro kana chegumi saka ndinofunga kuti inini sangano reAnglican raita zvakanaka kuti ritsigirane nevamwe vavo vaona kusabatwa kwakanaka kwevana veZimbabwe.
Izvi hazvikanganisiri here ukama hwehurumende nevemakereke? Tichiona kuti mativi maviri aya vanhu vanoshanda nevanhu, ukama hwavo hukakanganisika hazvizokanganisiwo here vanhu?
Chiripo ndechekuti mukoma wandika kereke hapana zvainotsvaga kuhurumende. Kereke yagara ine basa rakatokura, ndo vanochengetedza vanhu vanorwara muzvipatara. Zvikoro zvakawanda zviri muZimbabwe zvakavakwa nemakereke kubvira nechinyakare. Kereke hapana charinotsvaka, saka hapana chavanotya. Kereke ndo rakatokodzera nekuti rakazvimirira rega, ndo vakatokodzera kuti vange vachitaura. Kana vakagumbura hurumende mune chakanaka, hapana chakaipa. Nekuti kana ukaona munhu achigumbura munhu akaipa, zvichireva kuti iye munhu wacho ndiye akato. Saka ini ndofunga kuti hapana chakaipa kuti kereke ringe richionekwa richipikisana nehurumende, nekuti rakamirira side revanhu vari kudzvinyirirwa, varombo, chirikadzi nevari kunetseka nokukonewa kutonga kuri kuitwa nehurumende yacho.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rine nyaya yomutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau kuti vanofungidzira kuti gwaro rinoshora hurumende rakabudiswa neZimbabwe Catholic Bishops Conference rakanyorwa nebato rinopikisa, vachiti vanofungidzira kuti rakanyorwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kana mutevedzeri wavo vatendai Biti. Mukroniko, kanzura yeguta reBulawayo inoti ongororo yakaitwa pamvura yemudhamu reKami yakaratidza kuti mvura yacho inogona kushandiswa, vachiti mvura yacho yakafanana nemvura yemudhamu reNcema. Mukronika omekare, vanhu vana vakafa, vamwe gumi nevaviri vakakuvara mutsauna yemotikari mbiri dzakabonderana kuBide Bridge Manheru ane zuro Chitatu mumugwagwa unoenda kuMasvingo. Daily News riri kutaura pamusoro pekusahwirirana pakati pemutungamiri weMDCT amai Tokozani Kupe nasachigaro webato ravo vaDouglas Monzora. Amai Kupe vari kupomera vaMonzora mhosva yekukonzera mhirizhonga mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pastudio 7 ana mukoma wande nevamwe vose vashamarare. Ndotaura ndiri kuno kuNorthern Cape kuKimberley, ndini mudhuva. Ndiri kuda kutaura nyaya yevanhu vari kusungwa vasina mhosva rekuitikawo munyika medu muZimbabwe, mukuti dai hurumende yedu yeZimbabwe yagona kuchinja maonero nemafungiro, because zvinhu zvakadai zvikaramba zvichiitika ndiri kuona pamberi apa pachizomuka hondo, nokuti udzvanyiri hwacho hwakasvika iko zvino hwazosvika pakanyanyisa manje. Noda kukurwadziwa kwevanhu, nokuti iko zvino zvichaitika zvokuti kuchamuka hondo, asi hondo iyi mamukira ichaita mamira ndinozviitaka ichaitaka kumapurisa.
Vatanonoka navana blessing maswera seiko makadiko, ndimi kavashamarari vedu inini zitara angu ndinanzi Benitro Murewa ndiri muno muSouth Africa muno munangagwa uyo inyaya dzipi dzaruda kwandanotaura ekumateberere ndiko kubhulawayo hapana kana hwani chinhu chaanoenda notaura ikoko imiwe izanu PF yese yakazara ikoko kungotenga chete vanhu kutenga vanhu mazanu PF yese ari ikoko yavo vakangofanana naana kupe munozivaona rida tamba nepfungwa dzedu ngaasadaro atenga vanhu vake vezanu PF uko hakuna munhu waanombofa akawirirana naine nhau yeguku rahundi munoziva dambudziko riri kuitika nderekuti muMDC alenzi mazara macio ezanu PF hakuna bato rinopikisa muzimbabwe umo tiri kupedzerera nguva chenjerai kusungiswa imi chenjerai kuti tingangosungiswa mahara hapana zviri kuitika hakuna bato rinopikisa umo chitsotsi chete mazara macio ndatenda muve nezuva rakanaka.
Makadii mhuri yeZimbabwe. Ii ndinoitwa Daila paPretoria. Chandinoda kutaura inhau yeconstitution. Constitution ndo chinhu chiri kutiuraya muZimbabwe. Tinofanira kugadzira constitution inorambidza mauto kana kuti masoja kupinda mune zvematongerwo enyika. Ukatarisa maambasada mazhinji nevamwe maminista vakawanda vazhinji vacho retired. Uye masoja ese anofanira kunge asingatoparticipate pazvino zvezvigaro muhurumende. Vanofanira kunge vari out from there. Ndozviri kupa mutungamiri wenyika kuti aite political backup achitemba security yenyika. Ichocho ndochinje kutanga. So for the future yeZimbabwe, chitaura mamirire evana yeZimbabwe, panofanira kuti pagadzirwe mutemo wakadaro unorambidza munhu wese akambopinda muchiuto kunge achisarudzwa kana kubata nhau dzematongerwo enyika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatungamira hurukuro dzisati dzamboonekwa dzakaunza runyararo pakati peIsrael neUnited Arab Emirates. Ichi chibvumirano chekutanga chapa kugadzikana kwehukama pakati peIsrael nenyika hombe yechiArab mumakore makumi maviri nemashanu. Vimbo ndeyekuti nyika dzakawanda dzechiArab nedzechiMuslim dzichatevera gwara reUnited Arab Emirates dzogadzirisa hukama neIsrael. Chibvumirano ichi chichazivikanwa seAbraham Accord sezvo Abraham wemuBhaibheri achitorwa sababa vezvitendero zvikuru zvitatu mudunhu iri, chiJudha, chiKristu nechiIsram. Mumiriri weAmerica kuIsrael vaDavid Friedman vanoti hapana munhu anomirira kukosha kwekubatana mukati mezvitendero zvese zvitatu kudarika Abraham. Chibvumirano cheAbraham Accord ichi chakakosha zvikuru kuvatendi vechiMuslim pasi rose sezvo vachishuvira kuuya kuzonamata kuAl-Aqsa Mosque iri muJerusalem, sezvo chibvumirano ichi chichivapa mukana wekufamba nendege kuenda kuTel Aviv vachibva kuAbu Dhabi, guta guru reUnited Arab Emirates. Kuburukidza nekukurudzira nzendo dzakawanda zvinobatsira kupikisa vanofuridza mwero vanoshandisa manyepo ekuti Al-Aqsa Mosque iri kurwiswa nekuti vatendi vechiIslam havana mati panzvimbo inokosha iyi. Pavakashanyira Middle East kekutanga muna 2017, vaTrump vakati matambudziko ari muMiddle East ano gadzirisika chete kana vanhu vezvitendero zvose vakabatana mukurwisa vechiIslam vanopfurikidza mwero nekutevera mikana yehupfumi yevanhu vezvitendero zvose. Pasi pechibvumirano ichi, Israel neUnited Arab Emirates dzichachinjana vamiriri nekutanga mushandira pamwe mune zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushanyirana kwenyika, dzidzo, utano, kutengeserana nekuchengetedzeka. Mukupedzisira, chibvumirano cheAbraham Accord chinoisa hwaro hwekutsvaga runyararo rusingagumi pakati peIsrael nevekuPalestine. VaTrump vakati muono wedu ndewerunyararo, kuchengetedzeka nebudiriro mudunhu rino rese nepasi pose. Chinangwa chedu ndechemubatanidzwa wenyika dzakawanda dzinowirirana muchinangwa chekudzura kupfurikidza mwero nekupa vana vedu remangwana rizere tariro rinopa remekedzo kuna Mwari. Ayo ange ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Yoga Herenzi Oja Makore Apura Izi, Robson Banda and the New Black Eagles, Nekambokavo Soweto. Se Songova Yedu Apera, Tumpo Teresa Sangezuri Munau Zanasi, vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe 179. Eco Cash inodzikisa uwandu hwemari inoshandiswa pazuva. MaBishop ekereke Anglican anobudisa gwaro achitsigira gwaro rakanyorwa neZimbabwe Catholic Bishops Conference svondo rapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.